ndetse guti pakatanga subject yakatanga inyigisho rwuti yengo subject zese zisigirane pamitemo yishyirwa kuti ma policies anofambirana nezvokugadzwa kwembatya industrialization infrastructure zvemagetsi ma road democracy politics zvese zvakabatana zvakadaro saka kana subject yagara ichisangana zvakangonaka kuti zvinhu zvacho zvinge zvichishanda zvese nekuti tozwawo kuti kune musangano wesubject uri kuuya ndotaira kuti vakuru vacho vagara pasi vakaona kuti zvavanoronga zvinofambirana nezvidonzo nemaobjectives esubject industrialization.
Makambani emunyika agara anochema kuti magetsi hamuna, mari yekunze inonetsa nezvimwe zvakadaro. Munozoona here paine zvinozobatsira makambani azvinobvawo musangano richifera matambudziko ari munyika?
Chiripo ngechekuti dambudziko hatinaro muzimbabwe isusu. Zvatinotaura nezvatinoita muzimbabwe hazvipindirani nedzimwe nhengo dzesubject. Saka kana ivo vachiti vakuru vacho vachiti kana vakaita gungano reindustrialization policy kana vakatadza kugadzira gungano rematongerwo enyika edemokrasi maelections gore rakapera nemakureta adarika zvinoreva kana vachitadza kugadzirisa utongi hwenyika hwenhengo yavo yezimbabwe havangabudirire kugadzira zvinofambirana nezveupfumi nekuti zvese izvo munyika zvakabatana hakuna industrial policy inobudirira kana political policy kana democratization policy yakananga mudondo. Saka zvese zvavari kuita zvese ito zvino ndezvenhando yekuti vakatadza kugadzirisa utongi hwenyika gore rakapera.
Toona kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezimbabwe vari kutora usachigaro hwesadhiki mwedzi unoya muna august umu. Pane zvazvingashandurawo here munyaya dzemaindastiri kana dzemashandiro emakambani emunyika?
Kuita sachigaro weburial society hazvina kufanana kuti hanya sachigaro wegoogle kana kuti weamazon. Ava mukuru vari kutora sachigaro wesadhiki avo zvavangofanira kuti ndisachigaro weburial society nekuti nyengo dzacho dzese hadzifungirani nemafungiro avanoitawo. Saka havana yatingati integrity ne respect kubva kune dzimwe nhengo. Saka kana vari chairperson vasina integrity vanonzi vasina legitimacy nyange foreign direct investment inofambirana nekufarira gungano resadhiki hapana chinobuda. Saka tinyango dzedu kuitawo sachigaro asi mahungwe kana tinyombo dzematope dzataiumba tichiri vakomana kushurugwi zvisiri akumi taitoita kutozvikumira. Saka vari kukumira mombe dzamadhaka vari kutaura naizvokuti usachigaro hwacho huchatibatsira.
Asi zvenyika makambani emuzimbabwe ari kubhenefitawo here kana kuti ari kuwanawo here cheuviri kubva musadhiki imomo?
Kune magungano akati wandei anofambirana netreba na COMESA Africa Free Trade Area. Kwese kokoko munyika tatadza kuti tinge tichipindirana nazvo nekuti isusu industrialization policy yedu nezvatinoita mainvestment policy yedu haafambirani nedzimwe nyika dzatakatenderana nadzo nekuti isusu tine inonzi credit risk iri hai. Saka nyange nyengo dzikangosangana dziri dzega makambani emuno zvangu pano tiri kuHarare show makambani atingoregistera zvinhu zvaanazvo zvinoda zvitani zvagadziriswa inenge iri universal industrial policy inofambirana nemamiriro anoiswa magadzirirwo eupfumi hwenyika yedu. Saka sezvandangoreva kuti aiwa vari kusangana vari vega munomu vari kungosanganawo tinyangoti iHarare show yatikurudzei kuuya.